rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera huwandu hunodarika mamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino vanhu makumi matanhatu nevafere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera woga mutauri webazi rezveutano vadonald mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaitisisa vamujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi
muruma hwetu hweministry ine maprovincial medical directors nemachief medical officers nemahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonzi chiini kana warwara unoita sei saka vanhu ivavava vagara variko kumagusha ikoko mumacommunities mumavillages zvose variko vachidzidzisa vanhu
amai maudi kana wasvika vekwazvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vatamhorisane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze utsanana pamvura yekunwa nezvekudya
vanzi mutamhorisane musaitire tsvina pese pese ndiwandaivita smart
chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yejohani masowe avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai sinodhi yachirau asi mukuru wechechi yejohani masowe uko kwakasiyira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwachirau vajustin sitole vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa
handiramidzwo munhu saka muchiona kuti munhu achiti anogona kupinda kuda kwake achidzoka nekuda kwake anodzoka kuda kwake achiende nekuda kwake bat uchiti aiaaenda akachimubata ichimuti kamuchiona kana nenhasi yezvokamukafamba zvizi nokuda kusangana nemaposto maii atiri kupiwo
mukuru anoona nezveutano mukanzuri yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakatirana uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka varusike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena
toyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupira mvura vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku dzimwe nguva chinochera mvura isina kunyatsochena isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana zvinenge zvakakoshawo zvekare kunzi anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete iye zvinezvi yapararira nekumamisha
panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara varusike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena
tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo, ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu, vange vachiendawo kupi, kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya, pange pachigadzirikwawo nyaya dzezvimbudzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Pane zvino vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.